Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 7 2020. Makateerera muStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCovid-19 muZimbabwe vachiri 34 nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi huwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Studio 7 inotaura nemurume akapora kubva kuchirwere cheCovid-19.
COVID-19 yatoita kuti upenyu hwedu hutooma kudarika zvavanga uri. Kwava nemirako here inoita kuti isu tichikwanisa kudzidha kukwanisa kuchiya kubasa mazuva akakwana. Taimbotitadzidza kuya kubasa muna December last year, muna January this year kusina COVID. Tazoita kuti tichikwanisa kuuya nekuti kwane COVID chii chachinja.
Vana mukoti voramba vakatsika madziro padanho rekuenda kubasa kwemazuva maviri chete pasvondo. Makakatanwa oramba achienderera mberi mubato reMDC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano richiri kuti vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika vachiri 34 nevana, vafa vari vana uye vapora vari vashanu. Vanhu vavhenekwa munyika yose vadarika zviuru 10 nezvinomwe kana kuti 17,000. MuAfrica yose vanhu vabatwa nechirwere ichi vachidarikawo zviuru 40 nezvipfumbamwe kana kuti 49,000 uye vafa nechirwere ichi vachisvika chiuru nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 1,959. Mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kubazi resangano rinoona nezvezvirwere reAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vapora kusvika pari zvino muAfrica yose vanosvika zviuru 10 nezvitanhatu nemazana matatu ane 10 nevashanu kana kuti 16,315. South Africa neEgypt ndidzo nyika dzine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica yose. Pasi rose chirwere ichi chabata vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nemazana masere ezviuru uye vafa nechirwere ichi vadarikawo mazana maviri nemakumi matanhatu ezviuru kana kuti vadarika 260,000. Pavanhu vashanu vanonzi vapora kubva kuchirwere cheCovid-19, vana vacho imhuri yavasorosa kudya ava nemakore makumi mashanu nemaviri ekuberekwa. Vasakudya vanofungidzira kuti vakabata chirwere ichi apo vakaenda kuDubai. Vasakudya nemhuri yavo vanogara kuruwa mudunhu reMashonaland East. Blessing Zulu Studio 7 abata vasakudya kuti tinzwe zviri kuitika.
Ndinofara kuti kutaura nemi panguva yakadai ndichikudza kuti takapora semhuri yangu yese. Totenda Mwari wamasimba ose wakatiporesa kwakutogona kwedu atidzadziri nyasha dzaMwari. Nyangu yes madokutas were there but totenda Mwari. Mwari ndiye mukuru pane zvinhu zvose. Saka ndotenda panguva ino nemhuri yese Zimbabwe yakandinamatira nevese vakandibatsira vakutendai panguva ino. Kuti aiwa isu semhuri takapona, we are now negative 100%.
Mungatiudza kuti vana chiremba vakaita sei chaizvo kuti vazosvika padonho rokuti imi hamusina chirwere ichi kana kuti muri negative?
Ndiri kutenda nemubvunzo iwoyo. Zvinoitika ndezvekuti mutemo from who unoti izvoni, munhu kana warwara watestwa positive unofanira kana wakunzwa kuti waright unozotestwa kairi. Kekutanga otestwa unongotora futi masembos uende sa laboratory utestwa again uone kote uchiri positive kote wa negative sa apa taka testwa kutanga uwe negative wakazo yake chitu after 3 days tika testwa again tika wane kwa tiri zwe negative saka ndipo uno chinzi wapora saka taka chuzo ni madokta zozanza aiwa ma testa esa itakuita yake chitu ese ari right muri negative saka mapora nesese muri saka muri kona tripa inye 5 wanu wakapora ini ni muri yangu tiri 4 ni mungu asisusu tiripo tese tiri 4 pa 5 waka recover.
Saka kutaura kuno mese murukunzwa zvirinani hapana kana pari kuZimbabwe.
Hapana kana pari kuZimbabwe because zvakatora I think a week after my results abuda. Takazogara kuti 2 weeks tiri mumumba tisambobudi. Tichida una zvakona kuti tasimba zvishuwa here. Takatotanga kubuda this last weekend. Musi weSunday ndipo tatanga kuchibuda panze. Tana zvakona kuti tafit.
Avanga vari vasosa kudya. Avanoti vapora kubva muchirwere cheCOVID-19 vachitaura vari parunare kuruwa na Blessing Zulu Studio 7. Sangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association kana kuti ZINA rinoti nhengo dzaro dzicharamba dzichishanda mazuva mairi chete pasvondo kusvika zvichemo zvadzo zvagadziriswa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera magwaro akabuda mushure memusangano weHealth Apex Council. Hurumende ichiti vakoti vanofanirwa kuchienda kubasa mazuva ose avanotarisirwa sezvo nyika iri mushishire kurwisa kuparara kweutachiona hwecoronavirus. Mutungamiriri weZINA vaEnoch Dongo vati izvi ndizvo zvavakaziviswa pakaitwa musangano wevashandi vezveutano asi vakati havasi kuzotevedzera chisungo ichi. Vadongo vaudza Studio 7 kuti hazvigoni kuti vadzokere kumabasa mari yemuhoro yavo isina kukwidzwa. Vadongo vati chakakonzera kuti vakoti vashande mazuva maviri pasvondo yaive nyaya yekuti hurumende yanga yatadza kuwedzera vashandi ava mari inovakwanira.
Maflexible aya ana kungouya akauya after that agreement takutana nehurumende kuti tichashanda mashandire wayo nokuti takanga takumbira mari kuhurumende yaienderana nemari yatakambira before 1 October 2018 tichiti ngavatipe mari yedu yechishandisa in the bank rate but hurumende yakati yakanga iri incapacitated kuti itibhadhare mari idzodzo. Yaita izvozvo zvichitaka pakabuda option yekuti titaya mazuva mashoma kubasa kuti tiwane mamwe mazuva ekunotsvagawo zvekuita nekutsvagawo kuedza kuwedzerudza mari tonga tichipiwa nehurumende. Zvinhu izvozvo hazvisati zvagadziriswa ndakaurana kuti tinokwanisa kuzongodzoka chete kunoshanda mazuva akakwana kana hurumende yagadzirisa zvinhu izvozvo. Kwabva kwauya COVID-19 hapana chachinja. COVID-19 yatoita kuti upenyu hwedu hutooma kudarika zvavanga uri. Kwava nemirako here inoita kuti isu tichikwanisa kuti takukwanisa kuchiya kubasa mazuva akakwana.
Vadongo vatiwo vari kushamiswa nedanho riri kuda kutorwa nehurumende iri vachiti zvinokonzerawo kuti kuzvipatara kuve nevashandi vezveutano vakawanda panguva imwe chete vakati izvi zvinogona kukonzera kutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19 zvakanyanya.
Chirwere ichi chirwere chinotapurirana zvakanyanya. Achidi vanhu kuti tinoungana pazvipatara tiungane takawanda mubasa tinotapurirana tigotapurirana nemhuri dzedu tigotapurira futi vanhu veZimbabwe. Saka tiri kuti mahospitals anofanira kunga achiita scale down achiita vanhu vashoma pabasa kuitira kuti tinge tine vanhu vanonga vachikwanisa kuzopa maservices kana kuri kuti vamwe vashandi vezveutano vabatira chirwere ichi tinge tine those backup. Saka isu kana hurumende yakuti mwese uyai kubasa mugoungana nezuva rimwe chete mwese everyday muuye makaungana tingadzara tese chirwere achazorapa vamwe ndiani.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo savana chiremba vasingawirirani nekuti vana mukoti vashande mazuva mashoma sezvo zvine njodzi kuvarwere, hurumende inofanirwa kutanga yagadzirisa dambudziko riripo rekupa vashandi vezveutano mari dzisingakwani.
Maflex hours akauya nenyaya yekuti masalaries haasi kukwana kuti vana mukoti vaende kubasa. Sanga vagare pasi vagadzirise mari dziri kutambirwa nana chiremba, dziri kutambirwa nemanesis, dziri kutambirwa nemahealth workers ese muZimbabwe. So that means nyaya yeflex hours yokuyenisiwa paside.
Sachi garo wesangano rinoona nezvevashandi vezveutano reHealth Services Board, Dr. Paulina Skosana, vabvuma kuStudio 7 kuti izvi ndizvo zvakabuda pamusangano wakaitwa nevashandi vezveutano, asi vakati havana chekutaura panyaya iyi. Zina yatiwo iri kudzidza kubva kune zviri kuitika kune dzimwe nyika dzekumavirira, uko vashandi vezveutano vari kufa zvakanyanya nekuda kweCOVID-19 nekudara havasi kuzozviisa muna taisireva kana pasina gadziriro yakakwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Kanzuri yechinoi iri kumanikidza vanhu vakawanda vanoshandisa zvivakwa kutengesa zvinhu zvavo kuti vatange vapedza kubhadhara mitero kukanzuru iyi kuitira kuti vapiwe mvumo yekushandisa zvivakwa zvavo. Vanhu ava vakanga vapiwa mwedzi mina kuti vabhadhare maresinesi mushure mekunge vasvitsa zvichemo zvekuti vabhadhare mari iyi pashoma nepashoma. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kurerutswa kwakaitwa nehurumende kuti mamwe mabhizinisi avhure munguva ino yekuvharwa kwenyika, vemabhizinisi ava vanoti vari kuomeserwa nekanzuro yavo vachinzi vatange vabhadhara mari dzemarezinesi dzakasara dzose kuitira kuti vabvumirwe kuvhura mashopu avo. Vemabhizinisi ava vanoti sezvo vange vasingashande mwedzi wose wapfuura, hapana kwavanowana mari iri kudiwa iyi nekanzuru, kunyange hazvo pakange paine chibvumirano chekuti vange vapedza kubhadhara mitero mumwedzi wakubvumbi. Mari dzemarezinesi dzinotangira pamadhora $500 nemakumi mashanu kana kuti $750 kusvika pamadhora $300 nemazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti $3,750 zvichienderana nekuti bhizinesi rei. VaBernard Mwase ava vanotengesa midziyo inoshandisa magetsi vanoti kanzuro inofanirwa kuvarerutsira nekuvapa nguva yekutsvaga mari panguva iyo vanenge vachishanda. VaMwase vanoti zvimwe zvave kudiwa kuti munhu avhure shopu zvawandisa zvakaita semuchina wekutarisa kupisa muviri kwemunhu anenge auya kuzotenga zvinhu.
Tishinzi titenge matesting kits chithermometer chachi chiri kuita $100. Hakuna kwatochitenga nokuti mari yacho iyoyo hatina nokuti tese tatingori mulockdown.
Mumwe mudzimai anoita basa rekugadzira misoro yemamwe madzimai aMicropatsa ratidzo vanoti sezvo vange vasingashande hapana kwavanowana mari iri kudiwa nekanzuru.
Takunzi tibhadhare zvakare malicense, mashop license, mari yacho toiwanepi? Tisi takangovhara just sudden necovid, mari yacho pasina kana senda patina kana mari. Kata takasungirira kwacho takanga tanzi 21 days dzakabereka dzimwe 2 weeks, 2 weeks dzikambereka dzimwe 2 weeks. Saka mari yacho tinoiwanepi license?
Mumwe muzvina bhizinesi vaIsraeri Nyandoro vanoti havasi kuramba kubhadhara mari yemarezinesi asi kuti kanzuro inofanirwa kutevedzera hurumende nekumborerutsa kuti vanhu vamboshanda vozobhadhara vawana mari.
Hatisi kuramba nyaya yemashop license, but kanzuro dzinofanira kuziva kuti kana hurumende yakastaka payments yemarental chichazoitwa after lockdown. Where do they expect munhu anga asiri pabasa kuti anzi anoona mari yekubhadhara rent? Ende vari kuti iwe veiwanti rentals in full.
Asi mutauriri wekanzuro yechinhoi vatichaona mulauzi vanoti vakapa vemabhizinisi mwedzi mina kusvika muna kubvumbi kuitira kuti vabhadhare mari dzose dzemarezinesi.
Regai nditi sekanzuro yechinhoi, like makanzuros ese, malicense tinotarisira kunge achibhadharwa kutanga kwegore. Zvinova ndizvo zvatikawirirana nevemashops edu anooparata muno muchinhoi. Zvakadaro takanga tawirirana kuti cut-off date yedu was supposed to be 30 April. Ndopa vaifanira kunge vapedza kubhadhara zvese, which was from January, February, March, April.
Vamulauzi vari kukurudzira vose vanoti vari kurambidzwa kuvhura mashop kuti vanoona bazi ravo rinotevera zvikwereti kuitira kuti vaite urongwa hwekuti vachabhadhara mari yemarezinesi yasara iyi sei.
Sekanzure chinoi tinoti kune avo vakanga vasati vapedzisa kubhadhara malicense ake vanouya kavoita payment plan nedepartment redu redebt collection. Hapana patikamboramba kuti hapana panoitwa payment plan, sezvo chiri chikurudziro chakaitwa nehurumende tinozvibvuma uyezve tinozvitambira.
Vemabhizinisi vanonzi vanofanirwawo kupfeka mamaski pavanenge vachishanda, kuve nemishonga wekuzora maoko kumunhu wese anenge achipinda mushop, uye urongwa hwekuti vanotenga vave kure nakure sezvinodikanwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Pamusoro-soro yeutungamiri weMPC inotungamirwa naNelson Chamisa yazivisa zvakare nhasi kuti nhengo dzose dzeparamende dzebato iri dzinofanira kumbomira kuita basa reparamende senzira yekuratidza kusafara kwebato iri nekudzingwa kwakaitwa dzimwe nhengo ina dzebato pazvigaro zvadzo muparamende. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura nevatori venhau pamuzinda webato iri nhasi mangwanani, mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance uye vari nhengo yeNational Standing Committee vaJob Scholar vati komiti yavo yakabuda nechisungo chekuti nhengo dzavo dzeparamende dzimbomira kuita basa reparamende sezvo ZANU-PF yave kupindira munyaya dzemubato ravo.
Iye zvino maMPs edu tamboti ngambomirai kuwana chokuita neParliament uye nezvimwe zvinhu zvese zvinenge zvine ZANU-PF mukati, tichifamba kuzoti tinokonsulta vamwe vedu kuti tione kuti tozvimisa sei uye kuti pfungwa dzavo dzinenge dzakamira sei panyaya dzokuti maMP edu oramba ari muParliament here kana kuti kwete.
Asi vari kuzviti munyori mukuru muMDCT zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court vaDouglas Monzora vati zviri kutaurwa izvi ndezvemugodzi matsuro.
Mamembers of Parliament akadzingwa aya akadzingwa nezvinhu zvavakanga vakanganisa kumusangano. So muenzaniso vakatora party vakaforma imwe party, bato ravatsvangira iriripo vakaforma rimwe bato. Vamwe vacho vakadya mari yemapolling agents, vamwe vakaba mari yomusangano. Saka vanhu vakatora mari yemapolling agents atingati varambe vachingoita ma members of parliament. Kune vanhu vedu vazhinji muZimbabwe vakanga vari mapolling agents muna 2018 vasina chavakawana nokuti mumwe munhu akatora mari iyoyo kana kuti akatora mari iyoyo akapa vamwe vake.
Vaskala vatiwo vamonzora vaElias Mudzuri navaMorgan Komichi vakazvidzinga mubato ravo nekutsigira kwavakaita mutongo weSupreme Court uyo wakati vaNelson Chamisa havana kusarudzwa zviri pamutemo weMDC kuti vatungamire bato iri.
Zvigaro izvozvo zvakatopiwa vamwe, zvigaro izvozvo zvinopiwa naPresident, hazvina kuelektwa kuCongress. Vakapiwa zvigaro zviya naPresident Advocate Nelson Chamisa, saka President vari kutsvaga mareplacement. Vanhu vatovapo, changosara kungoita due process then zvoannounswa.
Asi vaMonzora vati danho rakatorwa neNational Standing Committee iri harina zvarinoreva.
Dare reSupreme Court rakatonga rikati iro isusu tadzoserwa kuva vatungamiri vebato. Inini ndakadzoka pachigaro changu cha Secretary General, vaKomichi vakadzoka pachigaro chavo cha National Chairman. Zvikanzi Congress dzakaitwa kuunana Gweru neyakaitwa kuBulawayo hadzisi pamutemo. Yakaitwa kuBulawayo yaitungamirwa naMaikupe, yakaitwa kuGweru yaitungamirwa naWachamisa, dzese dzakadzimwa nedare, dzakanzi hadzisi Congress. Saka chiutungamiri chine chakabuda ikoko hantina basa nekunge tirimo, nokuti yanzi haisi pamutemo. Yanzi iri pamutemo ndiyo yakaitika muna 2014, ndokusaka isu tiri vatungamiri.
VaMonzora vati zviri kutaurwa kunzi ivo nevamwe vavo vave kudyidzana neZANU-PF hazvina musoro sezvo vachiti ivo vari kutevedzera zvakaturwa nedare uye nezviri mubumbiro rebato ravo. Munyora anoona nezvemabasa muZANU-PF vaObert Mpofu vakaudzawo vatori venhau kuti sebato havanei nezviri kuitika muMDC. Izvi zvakatsinhirwawo nemushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi.
kovanga kudaro sija vazive rekuti nyaye mutongo uyu wakabva ku Supreme Court akaenda ku Supreme Court pana akambobuda here ari member ye ZANU PF hapana ZANU PF yakaenda here ku Supreme Court haina akapila ku Supreme Court ndichamisana na biti na vamwe vake stati sipo zvakare hatine inechekuita nebato re MDC because kuva kudinetsara kwavo kana kuirana kwavo zvinazvo zvinotibatsira kwevo vanozoti nhasi ZANU PF yapinda pakati pavo nekuti vakuparadzana so vakamboparadzana na vaushume mnuwe 2004 ne 2005 havana kuti ZANU here pavakatinetsana na vabiti 2013 vabiti vachinofoma musangano wavo Vailton Mangoma vachinofoma musangano wavo na iye Jobs Kala vachinofoma chipato chake che 99 havana kuti dzivose ZANU PF iri kuvadaro here
Imwe nyanzvi munyadzo zvimatongerwo enyika vaConrad Gweru vanoti chichanetsa padano ratorwa neMDC yavachamisa ndechekuti nhengo zhinji dzeparamende dzine zvikwereti zvakawanda zvedzimotokari uye vati vazhinji vavo vanorarama nemari inobva kuparamende Dzimwe nyanzvi munyadzo zvimatongerwo enyika dziri kuyambira kuti nyaya iyi inofanirwa kugadziriswa zvine hungwaru mukati nekuti nhengo dzeMDC yavachamisa dzikasaenda kuparamende kwemazuva akatarwa nemitemo inobata paramende dzinodzingwa muparamende zviri pamutemo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Vakuru vakati pafa munhu apashaike muroi Izvi ndizvo zvave kuitika mubato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa Zvichitevera kudzingwa muparamende kwenhengo ina dzebato iri dzichinzi hadzichatevera zvido zvebato reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reNorth America vatawanda dzokora, pamwe nasachigaro weZANU PF mudunhu reNorth America zvakare vaRegis Charumbira. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti vanoti kudii nezviri kuitika mubato ravo.
Vana veMDC Alliance hatisi kuvhunduka kana kutya hatisi kushaya hope tiri kutorara hope dzerusvava chaidzo nezviri kuitika izvi nekuti tiri kuziva kuti inyaya yeZANU PF inoita zvichikunya nguo zvekuti inokonzera mhirizhonga mumapato anenge ari muZimbabwe
vacharumbira manzwa zvataurwa navadzokora izvi munoti
ina handioni kuti ZANU PF iri kunzi iri kuita involve itself pa nokuti Supreme Court is an independent board toona kuti isusu kuti zviri kuitika chaizvezvo zviri kuemaneta pakafa vatsvangirai ivo vachamisa pakafa mukuru wavo havana kugara pasi navakupi nevamwe vakuru veMDC kuti vawirirane kuti toita sei from here saka nyaya iyi vajonga iyi nomukoma wangu vapanapa I think tikambobudisa ZANU PF mumutambo uyu tomboregedza mutambo umbotambwa game yacho ngaimbotambwa neMDC Alliance neMDCT kana dai zvinhu zvinyatso kufamba ngavapedzerane
tinzwe kuna vadzokora sei vadzokora muri kuti ZANU PF ine chekuita nenyaya
ZANU PF ndiye akavhura mataredzi mhosva anga akavharwa panguva yakanga kuine lockdown panze pekuti ZANU PF nehurumende vakonsentrete kupatsira vana veZimbabwe panguva yeCovid-19 sezviri kuita nyika dzose dzepasi rose ivo vakanovhura makotsi aifanirwa kunge akavharwa koti haina kuzowana Tokozani Kupe haina kuzowana Monzoro yakavhurwa neZANU saka unobva watoona kuti uruoko rweZANU ruripo ipapo iko zvinezvi paramende yanga yakaadjona yanga ifanira kudzoka kuzombotaurira vanhu kuti takuenderera mberi nekuadjona kana nekuvhara asi panze pekuti pataurwe nyaya iyoyo chete pakabva pamwiswa nyaya imwe chete yekudzinga vatungamiriri vedu saka unongoona chero bofu rinoona rega kuti ZANU PF iripo iri kukonzeresa ndosaka maona nhasi kwatorwa danho rekuti takutotaura kuti nevacho varimo muparamende ngavachibva vabuda tione kuti ZANU PF inoramba ichitonga here ichitonga nyika inenge isina paramende
vacharumbira
zvaikwanisika kuti MDC Alliance ishande nebumbiro remutemo weZimbabwe Constitution of the country saka indiri kuona kuti MDC Alliance ndo bati iri kukonzeresa maproblems muZimbabwe wani iri kukonzeresa nyaya yemasanction MDC Alliance iyoyi leader wayo akajamba magrave akajamba marinda akatora mukuru parufu akatotanda kuboso Chamisa ndokusaka muchiona kuti mucharamba muchineteka kuMDC Alliance Kusika madzokera kuti zvinoitwa sei culturally munoziziva imi kana mukuru acho hamutori imi inheritance nepost munofanira kugamuchidziwa those who get out to Murat and Shonat and Jaraman Chineseka, even soon as we get from Zimbabwe right now.
Vadzokora mashokonye kupesera pane zvataurwa navacharumbira.
Vacharumbira ngavaregedze kupinda mudzimba dzevamwe vachinotodomesa kunge vanoziva zvakaitika ku MDC. Vachamisa vakapinda pachinzvimbo zvakanaka naka zvisina mukana akamboona chishandisa kumbiro remutemo wedu.
Takachanenda rasikaura.
Regai nditaurire kumhuri yeZimbabwe kuti vachamisa vakaedza vaedza nepavanogona kubva zvavakapinda kutambanudza ruoko rwavo kuzanu PF nekuna vaEmerson Mnangagwa kuti tishande pamwe chete
vezimbabwe
Mnangagwa neungongongo hwake ari kuramba kutambira ruoko
irworoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa vacharumbira 30 seconds.
Ini ndoti sebata riri kutungamira Zimbabwe. Izvizvi toti pasine hondo. Woga woga unakidawo munga mupopoto hokukonzeresa disability muZimbabwe. Mutongo wake wakatogadzikwa uriko zvino munyu yakamirira vanhu vanoda kunetsa vanoda kukonzeresa. Shamhiyo iriko saka kana vanhu vachida kuti tonakida zvehondo. Toda kuudza kuti government of Zimbabwe
musaise mashoko mukanwa mangu.
I'm not sure if you're a good person. Manzo zvakare kubva kuna tsachigaro veMDC notungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vachitaurawo vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica Studio 7.
Katirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Vanhu vabatwa neCovid-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi huwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Studio 7 yaita hurukuro nemurume akapora kubva kuchirwere cheCovid-19. Vana mukoti voramba vakatsika madziro padanho rokuenda kubasa kwemazuva maviri chete pasvondo. Makakatanwa oramba achienderera mberi mubato reMDC. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
So we see